Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina gunyana 8, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe kuSADC. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kudzidzira kuverenga kana kuti World Literacy Day. Mambokadzi Elizabeth wekuBritain vanonzi vari kurwara zvakanyanya uye veukama vatodaidzwa navana chiremba vavo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekumaruwa ekwaGutu pamwe nekuZaka vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho akasimba kune vemakereke anorambidza vatendi kunobayisa vana vavo kana kuvarapisa kana varwara nechirwere chegurikwiti chiri kuuraya vana vakawanda munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekwaGutu vaEdward Chagonda vati hurumende inofanira kuisa mutemo unomanikidza kuti vanhu vakadai varapise vana pachirwere ichi.
Ichokwadi vana vari kugurikwiti vomagutwana deuende kumafurazi kusvika rekwakwana tirizima deurem asi havasi kunoripotewa kunzi vana vanoba iyo abantu kusuka mapose ari kuba kupaisa vana
izvi zvatsinirwa ona kanzura Ward 19 kuzaka vapita imba yaro vebato reCCC
ya kuno kuzaka chirwere chegwirikwiti chinoradza kuti chatotekeshera zvo chakawanda hacho kudivire kurekana benzi uko Ward 26 chirwere ichi chirunyaya kukonzerwa kupararira kwacho nevanhu vanotendera vechipostori vasingawirirani netsika yekundorapwa kuzvipatara naizvozvo ndinofunga kuti national programs awaye government wokudzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvakaita fanika gwirikwiti rei dai hurumende yaita mutemo wekuita sokumanikidzira kuti pazvirwere zvinopomeranwa kana panzi nyika yese inofanira kubayiwa like zvatakaita kucovid zvinofanira kuitwa izvozvo
vamwe vakaita saamai Makau naMercy Muziri vemuraini rekwachipedzeze kuzaka vanoti
ya ndizvozvo vana vari kufa negwirikwiti kunyanya-nyanya vemapostori ivava ende shuwa vanhu vari kuchira kuti vana vavo zvavavhura zvikoro vondosangana nevana vemapostori vasiri kubayiwa
bazi rezveutano munyika nezuro rakabudisa mashoko ekuti vana mazana manomwe nevana 704 vakashayika negwirikwiti munyika yose kusvika musi wechipiri vana vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 6551 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vati
hurumende yakazarura mikova yekuti avo vose vanogona kunge vasinganyatsonzwisisa nyaya yekubayisa vana vadzidziswe hurumende iri kuda kwavari vachidzidziswa nekuzoitawo futi yatingati awareness dziso kuvanhu kuti vana vose vabayiwe kampeni yacho iri kwekumadhistrict kwese
munyori mukuru musangano remubatanidza wemapostori munyika reunion of development of apostolic church in zimbabwe kana kuti Judah Caesar vainocent chitanda vati
tinotera mutemo hurumende mutemo hurumende unoti kana paita zvirwere zvakadaro vanhu ngavanobayiwa machi ngavaende kuzvipatara but nyaya iripo ndeyekuti manje chitendero hatizosviki pakuda kumanikidza asi inyaya yekuti ngatichidzidzisanei nevanhu wayawaya vanenge wasi kunzwisa kana vasina ukama hwakanaka nechipatara saka as you says I think you are working on that front
chiremba vane mukurumbira masvingo vachitaura vakazvimirira Dr. Phineas Makurira vakurudzira hurumende pamwe chete nevemakereke kuti vabatane vavandudze zvirongwa zvedzidziso kuvatendi nevanhu vemumaruwa
ngatidzidzisanei kuti nhomba idzi dzinokosha zvokudzivirira izvi zvinokosha tobva tadzidzisana ende sezviripo ndiri kureva zviri kuitika hazvo asi zvoda kuramba zvichiodini zvichidzokororwa kunofanira kuitwavo tofanira kuitawo approach iyaye advocacy through local leadership influencers anditi like kana kuri kumusha vana sabhuku navamakansila navamwe vakadaro
vamwe vagari vanoti hurumende inofanira kuisa mutemo wokusunga vanoramba kubayisa vana asi vamwe vemakereke vachiti uku kutyora kodzero dzavo hurumende yakaparura chirongwa chekubayisa vana vari pasi pemakore manomwe nhomba yegwirikwiti kuzvipatara nemuzvikoro pachena ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Madziziro toitwa namadhuku mutemo hauoni kuti munhu abva kupi abva kuimba.
Mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly NCA vari mudzidzisi wezvemutemo muzvinafundo Lovemo Madhuku ekuti nzira yakakosha yekugadzirisa nyaya yenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change 16 dziri muhusungwa dzinosanganisira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala ndezvematongerwo enyika asimudza mutauro munyika vanhu vachipowa maoniro avo. Muzvinafundo Madhuku vakabuda mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pekuramba nhengo dzeCCC idzi dziri muhusungwa uye vanonzwikwa vachitiwo kana chete bato revasungwa ava reCCC rakaramba richiita zvemukonyo richiita zvariri kuita rinenge rakundikana zvachose. Vakaenderera mberi vachiti vane chokwadi chekuti nhengo idzi dziri mubato rezvematongerwo enyika risiro. Asi vamwe vanoti mashoko aya anoratidza pachena kuti matare edzimhosva yemunyika akaiswa muhapwa yezvematongerwo enyika kana achinge achishanda nemutoo wakadai. Asi vari kutsigira muzvinafundo Madhuku vanoti zvakakosha kuti patsvagwe dzimwe nzira dzinosanganisira dzezve matongerwe enyika kana chete zvichibatsira kuti vasungwa ava vabude mujeri mavari. Vasikala nevamwe vavo vakasungwa musi wa 14 Chikumi vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato reCCC muzvarimo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza uye vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Studio 7 yaedza kubata muzvinafundo Madhuku asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta vamarufu Mandevere vanoshanda nekambani yemagweta yekadzere Hungwe and Mandevere Legal Practitioners vari muHarare pamwe nerimwe gweta vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavaza vari kuBritain. Tatanga nekubvunza vamandevere kuti vanoti kudii nemashoko anonzi akataurwa namuzvinafundo Madhuku aya.
Madziziro toitwa namadhuku mutemo hauoni kuti munhu abva kupi, abva kuimba kupi uye anogara pai. Mutemo hautarisi kuti munhu anobva kubato riki. Mutemo haunei nezvematongerwo enyika. Matongerwo enyika hapindiri pazvinhu zvinofanira zvichiita mukati medare. Asi sezvo vamadhuku mazuva ano vanenge vari padhuze nehurumende iri kutonga, vanogona kudaro zvavo vachinyatsokuziva zviri kuitika mukati zvatingazivi tose. Asi maonero andoita nemashoko avo akutsinhira kana kupa simba vaya vanotaura kuti matare edu edzimhosva anogona kudero abatwa kana kuti apambwa kana kuti akepichiwa nevanoita zvematongerwo enyika. Ndo maonero andoita nemashoko avo Madhuku akuita sehumbowo hunopa kuratidza kuti zvinotaurwa nevamwe vanonyunyuta vachiti matongerwo oitwa nyaya mumatare oita zvekuti nyaya dzaakutongwa dzichipinzirwa matongerwo enyika mukati.
Dr. Mavaza, mashoko ataurwa navamandevere pamusoro pemaonero avo pamashoko akataurwa naprofesa Madhuku munoti
vamandevere dambudziko ravari kuita ndekuti havasi kunzwisisa mashoko avamadhuku. Chekutanga, vamadhuku havana kutaura segweta, vakataura semutungamiriri webato ravo, ende vamadhuku havasi pedyo nebato riri kutonga kukurasika mukuona kwavamandevere. Chekutanga ndechekuti kana vamandevere segweta vanonzwisisa kuti dare guru munyika yeZimbabwe is the constitution is the president. President vane right yekukupa pardon, vanokuregerera, vanoita kuti usaregererwe, vane mvumo yekuti usasungwe. Ndomutemo unovabvumidza. Bumbiro remutemo yeZimbabwe rinopa president my executive powers ari above matari. Vanogona kukuregerera emese masungwa matu ya 20 years kana manzi muri kunofa. Vanoramba kusaida kuti haurayiwe, vanokudza kuti makore enyu chibuda enda ekumba. Ndosaka tichita mapadhi nenguva yakasiyana siyana. Saka masoko ava Madhuku vari kutiwo kana muri bato rine hanya nevanhu venyu, taurai napurezidendi kuti dai imi mukuru madi kushandisa simba renyu rekuregerera. Maregerera vana venyu vabuda panze vane simba racho neprosecution authority because ine simba racho zvakare.
Manzwa mashoko aiwa Mandevere, pindura itinzwa.
Ndofunga Dr. Mavaza vari kurasika pamamiriro ari munyaya yepamberi pedare. Pari zvino vajobhusikala nevamwe vavo vekunyatsime havasati vabatwa nemhosva, havasati vatongwa kunzi vabatwa nemhosva zvokuti vazoti kune presidential pardon. Saka nyaya yekuregerera kwapurezidendi yepresidential pardon haipindi apa. Nyaya iri kuda ndeyekuti vajobhusikala nevamwe vanoda kukumbira kuti vatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda, havasi kuti havana mhosva kana chii. Nyaya dzavo hadzisati dzatongwa, vari kuti takamirira kuti vatongwe, ngavatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda. Ende vajobhusikala vagara vavari kumakoti, vanogara vachipinda mumakoti nekubuda vachidzokera kumakoti. Mutemo wekutongwa uchibva kumba uya unonzi bail. Chaunoisirwa ndechongoti uite kuti munhu auye kukoti. Saka vamavadza vari kuti rasikei panyaya iyi. Panyaya yebail iyi purezidendi hapana kana paanopindira.
Dr. Mavaza, hazvirakidzi here zvagara zvichichemwa nevanhu kuti matare aiswa muhapwa mebato riri kutonga munyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaakunzi mhanya yekumutungamiri wenyika kana kuhurumende kuti munge muchipiwa mukana iwe wekubvisa mari yechibatiso?
Mashoko avamadhuku haaratidze kuti mutemo kana kuti matare aiswa muhapwa nemutungamiri wenyika. Vamadhuku havana kuti kune mutungamiri wenyika ndokwavanoburitswa. Havana kuti kumbirai chibatiso kune mutungamiri wenyika. Vati edzai mamwe mazano zvikaramba toedza zvimwe taurira nai nebato riri kutonga.
Bato riri kutonga rinopinda papi? Bato riri kutonga kumatare edzimhosva ndo patiri kuda kunzwisisa Dr. Mavaza.
Apa havana kuti bato riri kutonga ripinde matare edzimhosva. Riri kutaura kuti kana mutungamiri wenyika akashaya hanya nenyaya nekuti mutungamiriri wenyika ndiye dare repamusoro soro kumatare emuZimbabwe under our constitutional ane constitutional right to say anything over a judicial matter president vanobvumirwa kana vamandevere vakaverenga vanozvinzwisisa
vamandevere hanzi munoziva zvinotaura mitemo
mutemo mutoro navamavaza unoti munhu anopara dzimwe mhosva ari panze ano dzakafanira dzirambopara anogona kunyimwa chibatiso asi mutemo umuredu remutemo rinoti munhu wese zvake asungwa anofungidzirwa kuti haana mhosva kusvika abatwa nemhosva vasikala pari zvinhu vasaa kana mhosva ine yambobatwa nayo pamhosva dzavo vachinda kudai kwete zvekuti vati vamadhuku vangatikuti purezidendi vangati vataure kuti vajobhezikala ngavabude votaurira dare kudaro handifungidze kuti ndo mataure vamadhuku
ndoisa mubvunzo kuna Dr. Mavaza tingaona here ivo vebato recitizens coalition for change vachitora mashoko aya vachiedza kuisa zvematongerwo enyika kuti vanhu vabuda
kana vane chido nevanhu vavo vanokwanisa kuti vataurirane vanegoshiete
vanga vari gweta vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavaza vari parunare nestudio 7 kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vachishanda nekambani yemagweta yekadzere Ungwe and Mandevere Legal Practitioners vamarufu Mandevere vari parunare muHarare nestudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe kuSADC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuRwanda kwavanga vaenda kumusangano wezvekurima nechikafu kana kuti African Green Revolution Forum. Kunyangwe mapepa nauye hurumende ari kurova bembera kuti vakabudirira murwendo urwu, vanopikisa vari kuti vakaburitsa pachena kuti munhu anotaura zvaasingateedzeri. VaMnangagwa vakashanyira nzvimbo yekurangarira vakapondwa muhondo yemarudzi kuRwanda, asi munyika hurumende yavo inonzi iri kupomerwa mhosva yekutumira vasori kunoputsa matombo anenge aiswa kurangarira vakapondwa munguva yegukura hundi zvikuru nemauto e5th Brigade kumateveleland neMidlands. Kunyangwe hurumende yavo ichishora vanopikisa vanosangana nevatungamiri kana vaimbova vatungamiri venyika dzakaita seBritain neAmerica, vaMnangagwa vakasangana nekumhoresana nevaive mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair. Izvi zvakashorwa nenhengo yeHouse of Lords amai Kate Hoy pamwe nemapato anopikisa munyika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Amai hoye vatiwo chiri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe rutsigiro rwokuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rinouya, kwete kutsigira munhu anotonga nedemo. Izvi zvatsigirwawo nemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere.
Takashamiswa vaMnangagwa vachikwadzisa vaTony Blair. Isu tinoziva kuti ZANU-PF yakanga isingatarisani kumeso nevaTony Blair, asi takuonawo kuti vachinja zvakare. Even pakukwazisana kwacho hapana chinobuda ipapo chinobenefita vanhu kana kuti munhu wemuZimbabwe, kungokwazisana. Uye tinoona kuti nyaya huru iripo ndeyekuti vaMnangagwa vari kuchikora kodzero dzevanhu. Tirikuona vaJob Sikala, vaGodfrey Sithole nevose vekunyatsime vakangosungwa. Zvinhu zvekuti dzimwe nyika dzinotarisa voona kuti aiwa vaMnangagwa vari kumbunyikidza vanhu vavo. Saka even kukwazisana kwacho hapana chinobuda chinobenefita vanhu vemuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvoburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati kusangana kwakaita vaMnangagwa navaBlair chinhu chakakosha mukuzadzisa urongwa hwavaMnangagwa hwekugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzekumavirira.
Tinovaona makore makumi maviri apera zvirango zvoupfumi zvichiripo vachisangana nemutungamiriri wedu vaMnangagwa. Munotondera kuti vaBlair aivavo nerimwe gore vakatiza kumpa kunogara padhuze navamugabe kuUnited Nations Summit, asi vakasumuka pachigaro chavo vachienda kunokwazisa mutungamiriri wenyika vaMnangagwa uye nokuvayemura mumashoko avo avakaparura vachipa spichi pasi rose kuti vakanzwa kunyevenuka uye vakaratidza kunzwa kufara kwazvo nemashoko ane gwara ane muono webudiriro nebasa rikuitwa na vamunangagwa.
Va Blair avo vaiva mutungamiri wehurumende yeBritain pakatanga Zimbabwe kutemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira vakakwazisana na vamunangagwa nezuro mushure mekunge vamunangagwa vapedza kutaura pamusangano wezvekurima uri kuitwa kuRwanda. Mushure mekukwazisana uku vamunangagwa vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakafara kusangana na va Blair vakatiwo zvakaitika kare hasi zvinhu zvinofanira kuvamisa kuti Zimbabwe ibudirire. Mutungamiri weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai chabata vati zvinoshamisa kuti vamunangagwa vakamhoresana na va Blair asi vachigarotsoropodza vemapato anopikisa nekudyidzana nevekunze.
Saka zvatishamisa nhasi kuti vazovamhorosana navo zvikapembererwa neruzhinji weZANU-PF.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati
isu hatinei nekumhoresana angave naTony Blair kana nevasitting leaders edzimwe nyika. Chatine basa nacho ndechekuti ngatigadzirei urongwa hwaro hwakakwana hwekuti tiwedzere production munyika medu tisununguke mupoverty yairamba yakatibata senyika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hurukuro yekanguva kadiki yakaitika nezuro pakati pavamunangagwa nava Blair ihurukuro dzakanga dzisina kurongwa. Vakati kukwazana kwakaita vaviri ava hakuna chizhinji chakunoreva panyaya dzekugadzirisa ukama hweZimbabwe neBritain sezvo va Blair vasisiri mutungamiriri wehurumende yeBritain. Vashauro vekumusangano uri kuitirwa kuRwanda uyu vamunangagwa vakati kusima mari munyaya dzezvekurima kurima pachicherechedzwa kushanduka kwemamiriro ekunze uye kushandidzana pamwe chete kwenyika kunogona kupedza nyaya yenzara muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kuti vakwanise kuverenga kana kuti World Literacy Day. Sangano reUnited Nations iro rakatara kuti zuva iri richerechedzwe nhasi rinoti pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 771 million kunyanya madzimai havana ruzivo rwekuverenga. MuZimbabwe, bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% vanokwanisa kuverenga, zvichireva kuti Zimbabwe imwe yenyika iri pamusoro-soro panyaya dzevanhu vanokwanisa kuverenga. Asi mamwe masangano evarayiridzi anoti uwandu hwevanogona kuverenga hunogona kudzikira sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvopa kuti vana vatadze kuenda kuzvikoro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe.
Zuva ranhasi zuva rakakosha rinotarisa yatinoti International Literacy Day. Literacy chinhu chakakosha zvikuru kwazvo muupenyu hwevanhu. Asi tichitarisa zuva ranhasi zvinoratidza kuti madzimai akawanda pasi rese literacy rate yavo iri low.
United Nations iri kuti madzimai ndiwo ari kumashure zvakati nyanyei pasi rose, kwete muZimbabwe chete. Imbo pabataiwo ipapo zvishoma.
Tinoda kukurudzira kuti madzimai zvikuru ndiwo anofanira kunge ave ari literate, nokuti pachirungu vanotaura kuti to educate a boy or a man is to educate an individual, but to educate a woman is to educate a nation or a society. Saka vakadzi vakaimprova literacy rate yavo zvinopawo kuti society ibudirire. And kana home ina mai vakaenda kuchikoro ina mai vari literate, musha wakarongeka unozopa kuti vanavo vakure vachibatsirika namai vanenge vane literacy rate.
Zvamunokurudzirawo imi ndezvipi?
Chatinoda kunyanya kurudzira ndeinonzi functional literacy rate. Kazhinji zhinji tinongonzwa kuti tine high literacy rate, for example muZimbabwe tingawane 92% literacy rate, but literacy rate haionekwi ichibatsira vanhu kana kuonekwa ichibatsira kuvandudza economy yemuZimbabwe. Saka chataakuda ifunctional literacy rate kwete dysfunctional literacy rate.
Dr. Joe ndikubatei muromo makutaura mavhoko akakura. Muri kuti here vanhu vanogona kudzidza zvigoshaya maturo vakadzidza kudaro?
Functional literacy rate inofana kuti ibatanidze kuziva kuverenga zvichienderana futi nepractical experience zvichibatanidza theory nepractice. Mumapurazi kumaruwa zvikuru ndokunoda kuti tisvitse technology yamazwano, so that literacy rate yedu yatinayo iri functional, kwete kuti tingoti high literacy rate but isina chouviri chaunoona. Hatidi kuproducer ma educated robots, tinoda a functional literacy rate inopa kuti vana vaone apart kungoziva kuverenga vawanewo ma skills avanoenderana nokuverenga kwavanenge vadzidza. Ndo inonzi functional literacy rate ingabatsira nyika dzakawanda muAfrica.
Mutungamiri wesangano revarairidzi PTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vagari vekushurugwe kwanhema vari kuchema-chema kuhurumende kuti vawanise mishonga muzvipatara kuitira kudzivirira zvirwere nerufu zvinogona kudzivirirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekushurugwi amaita Bita Taru vanoti hakuna rubatsiro rwakanyanya kubva kumakirinika akaita setongogara nezvamawande sezvo kusina mushonga.
Kuzvipatara hakuna mishonga. Ndo iri kunyanya kunetsa kuti tinogona kuenda kuchipatara vonoswera futi wakangogara service yacho iri very low. Kana tagara ikoko paunopedzisirwa masikati aya unongonyorerwa mushonga hakuna chawawana.
Izvi zvatsinirwa namai Teresa Badara.
Kuzvipatara kwacho kwakangooma nokuti izvozvi pane vamwe vari kuinda ikoko vachinobatsirwa. Vamwe vanopedzisira vashaya chero tsono chaidzo dzekuti kana munhu aita dambudziko achida kusonwa mastitch vanopedzisira kwatombonotsvagwa anotomborara akadero. Kotonotumwa vanhu kuti chindai motsvaga tsono dzekuti munhu asonwe zvose neshinda dzacho. Saka kubatika kwacho muchipatara kwakaoma chai hazvina kutombomira zvakanaka.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reMidlands Dr. Mary Mchekeza vaudza Studio 7 kuti titaure nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi ravo kana kuti vaizotaura nesu chete kana vachinge vapewa mvumo nevanotaura vakamirira bazi rezveutano muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari zvemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi bazi rezveutano rinogara richichema-chema kuti mari yairi kupiwa mubhajeti ishoma zvikuru. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushaikwa kwemishonga rakatekeshera munyika zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi.
Asi ndinjodzi huru yekuti vakawanda vakakona kuafuka kazi kuzvacho. Panguva yavanhu vachifanira kuwana betsero kubva kufed kunyika ndombo yari kuti tienda kutenga chakati unotenga chakati vamwe havatogonde hama yacho yekutuma kuenda kunotenga zvinhu izvozvo. Ari muemergency aita accident yemota masucha zvamuna muhospitari motienda unotenga iye hana hama iripo. Pane njodzi unorasirwa noupenyu upenyu hwevanhu ndopamozoona paya vanhu vachisiyiwa vasina kusonewa vachienda kumba nemaronda avasina kusonewa ndo njodzi iripo zvinowedzera yatinoti motari.
VaMadzorera vatiwo izvi zvinogonawo kukonzera kuti vanhu vasaenda kuzvipatara vakati hurumende inofanirwa kusimudzira nyaya dzeutano.
Hurwere hauperi because vanhu kana vachiziva kuti ndikaenda kukliniki hakuna chiriko kazhinji havatozi kuzvika health care yacho havaendi kukliniki kana kuhospitari kwacho vakuzarira mumba. Saka confidence hayo mumahealth care delivery system zedu zvino yakatsikira.
Bazi rezveutano rinoti chinangwa charo ndechekusimudzira nyaya yeutano pamwe neupenyu hweveruzhinji asi vagari vekushurugwi vanoti zvazvisi kuitika. Ndakamirira Studio 7 kushurugwi kwanhema ndini Rutendo Mawere.
Mashoko atichangotambira anoti mambokadzi wekuBritain kana kuti Queen Elizabeth vari kutariswa navana chiremba vavo sezvo vari kurwara zvakanyanya. Vanonzi vari kuBalmoral Castle. Mashoko abva kumuzinda wavo weBuckingham Palace anoti mhuri yavo iri kushushikana zvikuru neurwere uhu. Mambokadzi Elizabeth vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa, Cyril Ramaphosa, zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe neSADC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gaino Gumede Saidi.